sarudzo dzemusouth africa kune zvandanzwa vakawanda kunyange vemapato anopikisa vari kuti independent electoral commission yaedza nepainogona kufambisa sarudzo nenzira inotarisirwa nemativi ose emusouth africa hongu pane zvibinga mupenyu zvabuda asi vazhinji vandanzwa kusanganisira mutungamiri weda vari kuti sarudzo dzinenge dziri kufambiswa zvinenge zviri nani
vatongogara tichitarisawo mafambisirwo aaitwa sarudzo musouth africa zvamungataurawo
tiri paramenzo nezvatiri kunzwa zviitwa south africa vanhu vanenge vatamburinyararo and tiri kuona kuti south africa independent electoral commission riri pabasa neparinogona zvoratidza kuti democracy is going in south africa zvoratidze zvakare kuti mabatirwo ari kuitwa basa south africa anofanana neatinogara tiita muno zimbabwe nezimbabwe electoral commission tafadza izvozvo kozi na 2023 election saka mbonzi dzamupiyesi yarika yaita maexit polls pazinhanisi aona aiwa south africa mapolitical parties yese anga achiita maexit poll survey saka tinofadza izvo kuti atlast dzamupiyesi vindicated.
Profesa Mukonza,
ndatida kuti ndingotibatsira navatongogara panyaya yekuti pane kufanana pamafambisirwo esarudzo pakati pekuzimbabwe nekusouth africa. Hapane musiyano mukuru. Chekutanga chatinoda kuti titange kutoongorora ndechekuti maumbirwo ezimbabwe electoral commission vanhu vanotori mairi vamwe vacho vanenge vachinyutwa pamusoro pezvavo. Saka sangano rezimbabwe electoral commission pachezvaro tisati tatomboenda kusarudzo panenge paine matambudziko pamusoro pemamiriro ayo. Saka tikatarisa muno musouth africa independent electoral commission vanhu varimo mukati maro mapato ese anenge achiratidza kugutsikana, hapana panonyanya kunyunyutwa zvatinoona kuzimbabwe.
Vatongogara, mataura nyaya yemaexit polls, asika kuzimbabwe tinoona kuti bato rezanu pf ndoroga rinenge richiita izvozvo, mamwe mapato haakwanisi kunge achiita izvozvo.
Inyaya yekuti zanu pf yakarongeka inenge ichiziva ine maresearch department akawanda pazanu pf, saka vanenge vachiziva nyaya idzodzo dzekuti aiwa ndokufambidza nenguva ndokufambidzana nezviri kuitika pano panyika. Saka zanu pf iri kumberi munyaya dzekuona nyaya dzesarudzo. Saka tinoona kuti mamwe mapato atidzidzo tinofunga kuti muna 2028 vanenge vachizoonawo kutiwo maexit polls yakadaro kana vazofungwawo kurongedza sezanu pf.
Profesa Mukonza, hanzi muzimbabwe vanhu vanokwanisa kunge vachiita zvaitwa musouth africa izvokuti mapato anogarira nhengo dzavo panze nematebho vachiwana havari kuti maexit poll. Mungaona zvichiitika here muzimbabwe?
Kwete, izvozvo hazviitiki zvakasununguka sezvatiri kuona musouth africa nekuda kwekuti muzimbabwe environment yacho yakazara kutya nekutyisidzirana. Saka zvazvinoita ndezvekuti ivo vemapato anopikisa kuti vatoita sekutaura kwamaita kuti vatongoita tafura yavo uye vanhu vavhota kuti vasununguke kuda kuzonyoresa kumatafura evanopikisa hazvingaitiki nekuti vanhu vanenge vatori nekakutya. Zvobva zvabata futi kunyaya dzeraramo nekuti tinoziva kuti pane kakusarura kanozoitwa kana vanhu vaakupuhwa zvekudya gore rino igore renzara. Saka vanhu vanenge vachifunga zvakawanda wanda izvo.
Vatongogara,
aiwa adizvo ndingotaura kuvanhu vanenge vachishaya zvekutaura. Muno muzimbabwe matogara tinotoziva kuti uyu anosapota wachamisa, tinotoziva kuti uyu anosapota wamuonzera even kumaruva kwatigiri vanhu ivavo vanongozikana. Saka hazvichishamise kuzoona munhu iyeye ari patebo paexit poll bhozi vanhu ivavavo veopositeni havasi zvipoko vanhu vatinotogara navo tinotoziva kuti ava vanoita zvematongero enyika vachitakuta opposition. Saka hapana zvingazvinzi zvingazoitiki.
Profesa Mukonza, tigadzirere tipete chirongwa. Toti ANC yakundikana kubuda nezvikamu zvinotarisirwa kuti inge ichikwanisa kuwana ingadzi majority, tingaona here pachiitwa shanduko dzemitemo musouth africa uye zvinosiya papi ukama hwesouth africa nezimbabwe?
Zvinogona kubatabata ukama ihwohwo zvichizosiya zanu pf government isisina kunyatsogadzikana.
Vatongogara, tipete chirongwa.
ANC ndiyo zanu pf yesouth africa, hapana wei yekuti ANC ingakugemisa izvo. Zvaangofanana nekuita example yekuti kwezuva rakazobuda ndibva kumadokero ndichienda kumabvazuva, zvinhu zvisingaitiki.